mutongo usiri pamutemo, mutongo wemhunjatunzwa, mutongo wehumbindindoga, mutongo usiri wemutemo asi wezvematongerwo enyika unenge uchiitwa kuti kunge kuchinzi vanatimba vasi vanhu vakanaka. Asi harisi chokwadi. Chokwadi ndechekuti tine hurumende isingadi kuona mapato anopikisa munyika, anoda kuona munyika mune one party state. Asi chatiri kutaura ndechekuti muno munyika muZimbabwe chero tiri vapenyu hamusi makaita one party state. Ndo zvinotaura nebumbiro renyika kuti vanhu vanofanira kukwanisa kuva nekodzero dzekutaura pfungwa dzavo. Kana vakaungana vakafuma musangano wavo vanofanira kutendeswa nebumbiro remutemo.
Saka pane matanho here amuri kutarisira kuti achatorwa nenhengo dzebato renyu idzi mushure memutongo?
Magweta edu kutaura kudai so karikiriki kudhiya nenyaya yokumeka shura kuti mutongo uyu usiri pamutemo unoratidzirwa pachena kuti hausi mutongo wenyika, hausi mutongo uri pamutemo unofanira kunge uiswe pasaidi, paitwe mutongo chaiwo chaiwo. Takataura tikati vatimba havafaniri kunge vatori mujere kubva pekutanga.
Asika tinonzwa matare achinzi anotonga mhosva asingatarise kuti munhu abuda mumba mani, sei muri kuisa zvematongerwo enyika?
Manyepo. Matare ariko pari zvino akabatwa kupedzi kusanganisira vanotonga vacho mamajistrate nemajaji. Ende inhau yatiri kutaura kudai so tine mutongo wakabuda kuVictoria Falls unonyadzisa nyika. Jaji pavakataura nhau isiri pamutemo vachibvisa kandidhidhi data takaisa vamambume kuVictoria Falls, ndeimwe dzinyaya dzatiri kumhanyisa kuti hazviti zvakaitika. Victoria Falls haipi yakaregwa ichitongwa neuori nemakansela akapinda nechitsotsi vachipinda nezvavachamisa asi vasiri vavachamisa.
Muri kuti imi zvine zvematongerwo enyika mukati, asi tinonzwa kuti kune vamwe vachenurwa nedare varegererwa. Munovasiya papi kana muchiti ndezvematongerwo enyika?
Vamwe vanogochenurwa seyamwe vachisara sei iri nhau imwe chete. Vari vanhu vanganga vari panzvimbo imwe chete. Zvinoratidza chete kuti kungobhaidza, asi chokwadi ndechekuti pavanhu vese varipo hapana munhu anofanira kunge ari mujere kubva pekutanga musi wa 16 June pavakasungwa vachipembedza musi weDay of the African Child rinova zuva rinogara richipembedzwa uno muZimbabwe nemuAfrica nese jikelele.